Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wechina chikumi 28 2018. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kwava nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC nichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. ZANU-PF inoudzwa nedare repamusoro kuti haifanirwe kumanikidza vana vechikoro kuenda kumisangano yayo uye kuti isashandise midziyo yezvikoro. Mapato ezvematongerwo enyika oona kudhindwa kwemagwaro ekuvhotera kana kuti maballot paper kufidelity printers mangwanani. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanosvika kuTanzania murwendo rwavo rwemazuva maviri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. ZANU-PF yaudzwa nedare repamusoro kuti haifanirwe kumanikidza vana vechikoro kuenda kumisangano yayo uye kuti isashandise midziyo yezvikoro. Gandri Maramba anotipa nyaya iye.
Vachipa mutongo wavo panyaya yakakwidzwa kudare nesangano rinomirira varairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vaJoseph Mafusire. Varambidza ZANU-PF kuitira misangano yavo yekukwezva rutsigiro pazvikoro uye kushandisa midziyo yezvikoro yakaita semabhazi. Mushure mekunzwa mativi ose kubva kugweta ranga richimirira ZANU-PF vaMichael Mushangwe negweta reATUZ vaDoug Coulthard, vamafusire vati dare raona pane humbo hwakadzama hunoratidza kuti kodzero dzevana vechikoro nevadzidzi dzainge dzichimbunyikidzwa neZANU-PF uye paiva nekutyorwa kwebumbiro remutemo wenyika. Vamafusire vati kumanikidza vana kuenda kumisangano iyi kunogona kukuvadza pfungwa dzavo zvisingazogadzirisiki, nekudaro hapana anofanira kuramba achivamanikidza. Vakotati vati vagamuchira mutongo wedare nemufaro vachiti mutongo aremekedza kodzero dzevana vechikoro uye vadzidzisi.
I'm very encouraged by the judgment that it's a victory for children's rights, for the rights of teachers.
Mutongo wabudiswa nemutongo wedare kukunda kukuru kwekodzero dzevana vadiki pamwe nevadzidzisi uye nekuremekedzwa kwezvikoro zvedu. Ndinofunga kukunda uku kuripo pakuti panofanira kuva nemusiyano webato rinotonga nehurumende, saka ndinofara zvikuru nemutongo uyu.
Asi vamushangwe vati havana kufara nemutongo uyu vachiti hauna kuitwa zvakanaka.
Ndoona sekuti mutongo wacho hausi fair because ZANU-PF haina kumbotimanikidza vana kana kuti vauye kumarali kana kuti mabhazi avo ahaiwe papasina evidence yekutomboratidza kuti ZANU-PF yakaita izvozvo, saka ndatoshamisikawo nemutongo wacho.
Vanoona nezvekufambisa kwemabasa muATUZI mumasvingo muzvare Precious Manyoka vanoti vatambira mutongo uyu nemufaro.
Isu saatuzi tinogamuchira zvisingaiti mutongo wapuwa najaji, uye tinofarira nenyaya yekuti vana havangamanikidzwi kuenda kumarali nokuti mune zvakawanda zvinowanika. Senge parali yekumasvingo kune vana vakakuvara, panoitika zvakawanda, saka isi nzvimbo inganzi mwana anofanira kuenda. Uyezve hazvifani kumanikidzwa munhu kunyanya kumaticha kuti asapote political party. Anofanira kuita political party pamwoyo pake. Kana vakushandisa nyaya yekuti basa ngarive rino basa rako nokuti uri kushandira hurumende unofanira kumanikidzwa kuenda kupolitical party yeZANU-PF, hazvina kunaka. Tinofarira zvakana zvikuru kutonga kwaita jaji kuti vana vasamanikidzirwa kuenda kumarali, uye tinozvigamuchira nemufaro mukuru.
Vanorwira kodzero dzevanhu vanoti ZANU-PF inofanira kuremekedza mutongo wapiwa nedare redzimhosva. Ndakamirira Studio 7 masvingo, ndini Gandri Maramba.
Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yakoka vese vachakwikwidza musarudzo dzegore rino kuti vazoona kudhindwa kwemagwaro ekuvhotera musarudzo kana kuti ballot papers kufidelity printers mangwanani. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Mapato mazhinji ari kupinda musarudzo audza Studio 7 kuti akatanga kukokwa nezuro manheru nemangwanani anhasi kuti atume nhumwa dzavo kuzoongorora kudhindwa kwemapepa ekuvhotera kuchaitwa nekambani yehurumende yeFidelity Printers. Kurukota rezvemutemo zvakare vari kumirira mutungamiri weZANU PF vaEmerson Munangagwa musarudzo idzi vaziyambi ziyambi vati iri idano rakatorwa rekuratidza vanhu kuti Zimbabwe iri kuita sarudzo dzakachena pasina kubiridzira. Vati izvi zvakakosha zvikuru sei zvichitevera mutauro wakabuda pasarudzo dza 2013 wekuti maex evanhu vaivhotera mutungamiri weMDCT vaMorgan Tsvangirai aifamba achienda pana vaRobert Mugabe veZANU PF. Vari kumirira mukuru weMDC Alliance vaNelson Chamisa musarudzo idzi vaJameson Timba vaudza Studio 7 kuti vachaenda mangwana kuti vadzivirire chikiribidi chakaitika musarudzo dzapfuura.
Makatarisa election re 2018 vakaprinda 35% maballot pamusoro pemaregistered voter. Asa zvamboitika pasirose paelection. Kana pachiitwa election maballot ano panoprintwa maballot anoenderana nevanhu vakaregistra mozoisa yamunoti contingency isingapfuuri 5 kana kuti 10% yenhamba iyo. Kana makusvika ku 35% munenge makuda kutozorana rimwe election ngariri parirouti kune riri kurana iroro musi wa 30 July.
Vari kumirira mubatanidzwa wemapato ari mucoalition of Democrats kana kuti CORD vaElton Mangoma vanoti zvakanaka kukokwa kuzoona chiitiko ichi, asi vanofunga kuti zvakakosha kuti dai patanga paitwa musangano wekubvumirana kuti maballot paper acho achange akamira sei.
Ini ndikavabvunza kuti makuda kuprinta komadi kumbotanga matipawo sambo yacho kuti muri kuprinta zvakaita sei, kwete kuti tingototange kuona zvichiprintwa even pamwe tichisingabvumirani nekuti ballot racho rakamira sei. Nekuti pane rimwe riya rakambotenderera mumawhatsapp ratisingadi kuti ratisingabvumirani naro kuti design iyoyo.
Masangano anoshanda akazvimirira akaita seElection Resource Center anoti wako kwane ZEC kuzoona kudhindwa kwemapepa aya. Vanongorora zvematongerwo enyika vachishanda nesangano reZimbabwe Democracy Institute vavekezela gumbo vati zvakakosha zvikuru sei kana pachitariswa zvichemo zvemapato anopikisa, asi vati dai ZEC yakatanga kubuda pachena kare zvikuru panyaya yekusarudza makambani achadhinda magwaro ekuvhotera.
Fidelity printers ndiyo iri kuprinta ka vaifanira kuvhumirana before they choose Fidelity printers. Vaifanira kuvhumirana kuti Fidelity printers ndiyo inoprinta. Now choice yatoitiwa muringouya as spectators, you don't know what happened. But out there in the world vanhu vachafunga kuti ZEC yakaterera mademands MTC. That's why MTC yakauya kunoita spectate, kuita spectator kuona printing of the word.
Imwe nyanzvi munyaya dzekudhindwa kwezvinhu isina kuda kudomwa nezita yaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti vane chekuita nesarudzo idzi vavepo pakudhindwa kwemapepa ekuvhotera, vachiti zvinokwanisa kudzivirira zvimwe zvinhu zvinogona kuzokanganisa sarudzo. Vati kana mari chaiyo ichidhindwa nemakoronyera, chii chinozotadzisa kuti magwaro ekuvhotera adhindwe zvisiri pamutemo? Vagumbo vatiwo chimwe chakakosha kuchengetedzwa kwemapepa aya kana achinge adhindwa pamwe nemafambisirwo awo kuenda nekubva kunzvimbo dzekuvhotera. Ndakamirira Studio 7 muHarare.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vasvika kuTanzania murwendo rwavo rwemazuva maviri rwavakakokwa nemutungamiri wenyika iyi vaJohn Magufuli. VaMunangagwa vatambirwa navaMagufuli paJulius Nyerere International Airport muDar es Salaam. Vaviri ava vachaita nhaurirano dzinobata kudyidzana kwenyika mbiri idzi. VaMunangagwa vanotarisirwa kushanya kuKaole Atka Academy uko vakadzidzira zvehondo yechimurenga. Urwo rwava rwendo rwesere kunyika dziri muSadek kubva VaMunangagwa vagadzwa semutungamiri wenyika. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata nyanzvi mune zvekudyidzana kwenyika vachidzidzisa kuInvesti of Bergen kuNorway Dr. Victor Chimutu kuti tinzwewo maonero avo.
Ndinoti Zimbabwe neTanzania inyika dzagara dzine ukama hwakasimba, ukama hunodzokera kumashure shure kunguva yatairwira kuzvitonga kuzere, kunguva yaNyerere vachiri president weTanzania. Tanzania is one of the countries yakabatsira Zimbabwe zvakanyanya pahondo yedu yekuzvitonga kuzere. Saka ukama ihoho hwakasimba ende hunoda kuti hurambe huchichengetedzwa zvakanaka.
KuTanzania pakapinda mutungamiriri wenyika variko vaJohn Magufuli kwakaitwa shanduko dzakati wandei. Pane here zvidzidzo zvinganodzidzwawo kubva pavari navamunangagwa?
Vamunangagwa vanokwanisa kudzidza zvakawanda kwazvo kubva kushanduko yakaitikawo kuTanzania. I think unoziva pasati pavo yava Magufuri zvapaiwanawo kikete party yao ya CCM, chama cha mapinduzi kuTanzania ikoko, yanga isingachanyanyofarirwawo ne wakawanda wazhinji wemuTanzania. Pakao ya wa Magufuri wakakwanisa kurevive kana kuti kudzorera ruvimbo mukati mechama cha mapinduzi neutungamiri hwavo. Chingadzidza vamunangagwa ndechekuti vaMagufuri pawakapinda vaitaura uye vachiita mabasa aionekwa.
Mazuva esarudzo dzemutungamiri wenyika ndiwaya swedera. Zvichiri kuvabvumidza here kufamba-famba vachibuda-buda kunze uko tatarisana nesarudzo kudai?
Ndingati vamunangagwa vane kutaura kwavo kwavanoita kuti kunyangwe sarudzo dziripo asi vacharamba vachiitazve zvekushandira nyika kuona kuti maprograms enyika ari kufamba zvakanaka. Saka neimwe nzira iyoyo inzirazve yavamunangagwa yekutoita kampeni yavo yepresidential election, kufamba kwavanenge vachiita ikoko.
Nyanzvi mune zvekutyidzana kwenyika vachidzidzisa paInvest of Bergen kuNorway Dr Victor Chimutu vachitaura vari parunare naIvan Zininga weStudio 7 vari kwakare kuNorway.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave, uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. China nhasi yadzivirira maitiro ayo mukutengeserana nedzimwe nyika ichiti zvinobatsira pasi rose. Izvi zvabuda apo China yanga iri kuedza kurerutsa kurudziro iri kubva kuAmerica neEurope yekuti isiyane nezviri kunzi nedzimwe nyika idzi mitemo yekuzvidzivirira. Mumiriri weAmerica kuUnited Nations amai Nikki Haley nhasi vati America iri kuwedzera matanho ekukurudzira Pakistan kuti imire kupa magandanga pekuhwanda. Mapato ezvematongerwo enyika anopikisa agara achipomera Zimbabwe Electoral Commission ZEC mhosva yekusaita zvinhu pachena, zvikuru panyaya yegwaro revavhoti pamwe nenyaya yekudhindwa kwemagwaro ekuvhotesa. Mapato aya ari kunyunyutawo kuti hurumende haina kugadzirisa mitemo ine chekuita nesarudzo yose. asi nekune rimwe divi zeki iri kuti iri kuita zvose zviri mubumbiro remitemo pamwe nezvinokurudzirwa nesadiki munyaya dzesarudzo. Zeki yadaidzawo mapato anopikisa kuti ngadzokorora. Zeki yadaidzawo vemapato ari kukwikwidza musarudzo kuti vaone kudhindwa kwemagwaro ekuvhotesa musarudzo yemutungamiri wenyika. Mashonda apera, Zeki yakakokawo mapato ezvematongerwo enyika pamwe neveruzhinji vanoda gwaro revavhoti kunge vange vachinoritora kumahofisi avo. Tingati here ndidzo shanduko dziri kutarisirwa nevezvematongerwo enyika dzave kuitwa neZeki. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata mutevedzeri wemutungamiri webato reMDCT inotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe vaobet Gutu pamwe nevanoongorora zvematongerwo enyika vakarerekera kubato reZANU-PF vagadzira Chirumhanzu. Tatanga nekubvunza vaGutu kuti vanoti kudii neshanduko inonzi iri kuitwa neZEC.
Ndoda kutora mukana uno kumbotendawo kuti hongu zvaitawo neZeki zvakanaka, nokuti hatidi kungoramba tichingoshora nezvinenge zvakanaka kuti vakoka mapolitical parties vachange vachikondesa mumaharmonized elections kuti hanzi tizovona kuprinda kunenge kuchiitwa maballot papers. Ipapo ndinoti tinotenda, asi kutenda kwedu hakutaridzi kuti tiri kufara nezvose zviri kuitwa neZeki. Nenyaya yekuti tiri kungoti kungoona kana kuti muchirungu anoti kuobserva printing yemaballot papers, it's not good enough. Ndingangoti chidimbu chidokodoko pane zvichemo kana kuti mareforms atakati avepo.
Vachirumhanzu, mareforms kana shanduko dziri kukurudzirwa nemapato, Zeki iri kuti isi tiri kuita, munoti pamwe nezvataurwa navaGutu?
Ndinoda kutenda hangu mhuri yeZimbabwe yakateerera. Chiripo ndechekuti kana takutarisa pane nyaya dzezvematongerwo enyika, chunhu chinonzi Zeki chichunhu chitsva muZimbabwe zvichienderana neizvo zvinochemwa-chemwa namapolitical parties. Zvinoreva kuti Zeki haimbozofi yakafadza munhu wese, iyezvi ZANU-PF iri kuchema-chemawo nayo, MDCO Alliance iri kuchema-chema nayo, ese mapolitical parties. Asi zviri kuita Zeki ndeyekuti iri kuzama kumaneja kuti inge ichinzi vohaiwavozve yapfuurawo 80%, yapfuurawo 90%. Saka isusu vanoongorora nezvematongero enyika tinoona kuti Zeki yasadharara chaizvo nemacircumstances aripo, hani wokushaya foreign currency, yokutsvaga imwe mishina nezvimwe zvakadero. Asi chiripo ndechokuti hongu vanhu vangachima ivava vezvematongero enyika, asi tikada kunyatsa kutarisa iye zvino mukatarisa Zeki yakavapa voters roll, vezvematongero enyika vanenge vana vanhu vavo pamapolling stations panenge pachivhotwa, vakanyatso kutarisa namaziso avo. Vanhu vasati vakanda mapepa iyawo okuvhota iyawo, vanenge vachitoona kuti bhokisi racho riri empty. Vavhota bhokisi yaro zotakura rozoenda panzvimbo, vese kunenge kuchingori namaagents avo. Asi tikada zvedu kuzonyatso kupenengura zviri pasi pasi toona kuti haiwa iku kunongori uku kuchema kwavanhu vanoziva kuti mangwana kana vachinge varuza ndo dzinenge dzavatandanya dzikozi. Handi makazviona, takambokuudzai kuti zvichati, nokuti prosesi dzese idzidzi vanenge vachiripo. Ende ipapa ndoda kuashuwa mhuri yeZimbabwe kuti mangwana pavacharatidzwazve vese vachagutsikana, asi pane vamwe vanenge vachingozosora.
vaGutu, chii chiri kuita kuti murambe muchingochema muchinyunyuta?
Jonga, handisi kuwirana nasawira wangu. Hama yangu Comrade Gadzira vari kuti Zeki yakatipa zvose zvataida. Ngatitangei panyaya yevoters row chaiyo chaiyo. Vemaopposition political parties takatozowana voters row tatobva kunomination court. Dambudziko rechipiri ratipa kudaro maCD rom iwawo, takaona kuti hapana mifananidzo yemavoters, panongori nezita nenhamba dzechitupa neadresi. Saka izvozvo hazvina kutifadza. Tinoona sekuti pangangowanawo muryire ryire huri kuitwa ipapo, hunhubu chikuru kuchiri kuitwa neZeki.
vaGutu, ndikubatei muromo ndipe mukana vachirumhanzu. Vachirumhanzu, munoti?
Ndo zvandambotaura ndikati maopposition political parties ari muZimbabwe havamboshayi zvokutaura nokuti vanoziva kuti vachakundiwa. Vedu wei mhuri yeZimbabwe, chii chinokosha kunzi hanzi mupikicha wako tinoda kumuona. Kana wamuona ndo uchavota. Chinovota munhu anoenda mballot box maridzo yako kana uchinge wakaparidza. Zvinofanana kuno munhu unoti inini chero zvoita sei handifi ndakavhotera MDC. Haugoni kuchinja nokuti chayake iripo kana kuti wavona address yake.
Vanga vari vanongorora zvematongerwo enyika vakarerekera kubatore ZANU-PF vagadzira chirumhanzu. Manzwa kubva kune mutevedzeri wemutungamiri weMDCT inotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe vaobet Gutu. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare neStudio 7. Imwe nhengo yebato reMDC rinotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe iri kukwikwidza musarudzo yechikanga danga mvura kwamutare. Muzvare Linet Mudehwe vanoti vakapiwa diski regwaro revavhoti risina kana chinhu. Loida Moyo anotipa nyaya iyi.
Muzvare Mudehwe vaudza Studio 7 kuti kuita kwakadai kunotaridza kuti Zimbabwe Electoral Commission ZEC haizi kuita basa rayo nemazvo. Muzvare Mudehwe vati nyaya iri kunetsa ndeyekuti pavapiwa madisk aya kana kuti electronic voters roll havana kunge vaongorora kuti ane mazita here kana kuti kwete.
Nhasi taita musangano neZEC pamutare Geozai apo vakoka vose vari kukukidza kuita ma MP mumanikaland kuti vauye tigotaura mushure mekunge takwanisa kunge tichikwanisa kusarudzwa kunominetswa kuti tinokwanisa sevana veZimbabwe kumira musarudzo dzeelection. Saka tapiwa madisk ane voters roll zvatinoti electronic copy. Madisk aya tapiwa disapedza musangano ndaenda kuti ndiedze kuti ndivhure disk iri nenhau yekuti ndoda kuti ndiri printe riite hard copy. Ndaona disk riri empty ndiri muofisi yemumwe wandinofambidzana naye shamwari yangu. Ndaenda munemwe kuti ofisi yeumwewo ndichida kubetserwa kuti ndiprinte disk iri kuti riite hard copy nekuti hazvigoni kuti tirishandise riri soft copy zvazviri hatiziri tese tine makombiyuta.
Muzvare Mudehwe vati vadzokera pamahofisi eZEC ari mamutare uko vaudzwa kuti madisk aya ainge asina kuongororwa kuti ane chinhu here kana kuti kwete asati apiwa vanhu.
Tabva tadzokera paZEC maminutes apfuura mashoma shoma kunobvunza veZEC kuti nhai matipireiko disk iri risina chinhu. VeZEC varakidza kunge vasiri kuziva zvatiri kutaura kana kunge tiri kunyeba asi vazoti ivo havana kana kuitesta vangoti aiwa regai tikupei rimwe disk. Saka isu tazovabvunza kuti rimwe ramuda kutipa disk iri kana risina futi chinhu togozodii toita zuva nezuva here kuuya paZEC kunochekesa madisk. Iyi nyaya inorakidza kuti ZEC haina kugadzirira sarudzo ino. One. Chechipiri inorakidza kuti ZEC haina kutendeka nekuti hazvigoni kuti mudedzere vanhu vese veprovinsi. Vamwe vanobva kure kunana Nyanga kunana Chimamani maboda kwa mahenyoko anobatana neMozambique. Vanhu ivavo vari kuzosvika vachivhura disk vachiona pasina zvinhu. Munyere kupe tichifamba makoridho mavo mumo tanzwa vamwe vataura kuti hamuziri mimega mauya muchitaura nyaya yekuti disk harina chinhu vakawanda. Saka ichi chiitiko chinorakidza kuti chitsotsi cheZEC chakaipa. Zvino tinosvika kupi vaita chitsotsi isinoda kuziva kuti varimo mu voters roll ndevapi.
Mumwewo akawana disk risina chinhu ndiva Mijeki Nyazinga veChristian Alliance for Democracy and Peace in Zimbabwe avo vari kukukwidza kuchikanga danga mvura zvakare. Vanyazinga vangotsindira mashoko amuzvare Mudehwe ekuti electronic voters roll inosungirwa zvakare kufambidzana neine mazita ari pabepa kuitira kudzivirira kupumana huroyi. Studio 7 inakwanisa kutaura nemukuru weZEC mamutare vamofati masabeya sezvo vange vasiri kubatika panhare mbozha yavo. Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vafunga ikariya vanoti ZEC inofanirwa kutanga yaona kuti madisk airi kupa vanhu ane mazita here kwete kutsikisa madisk aya yogovera vanhu isina kuaongorora. Ndakamirira Studio 7 mamutare, ndini Loida Moyo.
Masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti nyika dzemusadik dzinofanirwa kuona kuti matambudziko ari kuonekwa muZimbabwe agadziriswa sarudzo dzisati dzaitwa. Izvi zvabuda pamusangano waitirwa muJohannesburg, South Africa. Mo Blessing Munjoma anotipanya iye.
Masangano aya aratidza kushishikana zvikuru nemashoko ari kubuda anoratidza kuti Zimbabwe Electoral Commission ZEC iri kushanda nemauto munyaya dzesarudzo izvo zviri kugara zvakashorwa mazuva ose nemapato anopikisa. Sachigaro weCrisis in Zimbabwe Coalition vaRashid Mahia vati masangano avari kushanda navo haasi kufara nekuchichidzirwa kuri kuitwa vanhu nemauto uye kushanda kuri kuita ZEC nemauto mugadziriro yesarudzo.
Tine zvinhu zvatinoti zvinofanira kugadziriswa kuti sarudzo dzive sarudzo tsvene, sarudzo inoita kuti vanhu vasarudze vatungamiri vavanoda vasina kumbunikidzwa. Chokutanga nyaya dzemauto. Mauto haana nzvimbo yekushungurudza vanhu tiva sarudze vanhu vasingade kusarudza. Tinoziva kuti tine nhoroondo kubva muna 2002 yekuti mauto akatiwo chigaro chemutungamiri wenyika chigaro chakagara chakagadzirwa chekuti pana munhu asingakwanisi kutungamira zvakati vanhu vasina vasha.
Vamahiya vati zvakakosha kuti nyika dzemusadak dzichitungamirirwa neSouth Africa dzizeye zvakadzama zviri kuitika muZimbabwe. Vakurudzirawo vatori venhau nemasangano achange achiongorora sarudzo kuti vamire pachokwadi panguva yesarudzo kuitira kuti pabude chokwadi chinoratidza mamiriro ezvinhu munguva yesarudzo.
SeCrisis in Zimbabwe Coalition nemaboka anomirira kodzero dzevanhu, tinoda kuti tikurudzire vana veZimbabwe vanogara vasiri muZimbabwe uye nevari muZimbabwe kuti vaende kunovhota musi wa 30 July. Kuve nevamapepa enhau venhau ehurumende aya aite basa ravo asina divi raakarerekera. Mumwe nomumwe akwanisa kusangana achitaura nyaya dzake achitengesa bato rake raanotumirira.
Vachitaurawo pamusangano uyu mukuru weHuman Rights Watch kuchamembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vati hurumende yeZimbabwe inofanira kuremekedza kodzero dzavanhu. Vatiwo vaongorori vesarudzo vanofanirwa kushanyira nzvimbo dzese kuitira kuti vaone nemaziso zvinenge zvichiitika.
Sesangano reHuman Rights Watch takabatana pamwe chete neCrisis Zimbabwe Coalition tanga tichitaura mamiriro ekunze panyaya dzekodzero dzevanhu tichipinda musarudzo dzemwedzi unouya muZimbabwe. Tichitaurawo kuti nyaya yemauto chikumbiro changa chiri chekuti utungamiri hwemauto muZimbabwe hutaure pachena kuti havazopindi munyaya dzezvematongerwo enyika nenyaya dzekuvhota kuitira kuti vana veZimbabwe vese vakwanise kunovhota kupinda musarudzo vakasununguka vasingatyi. Tichitaura nyaya dzekuti kutyisidzirwa kwevanhu kumaruwa kunofanira kuti kupere. Tinozvigamuchira kuti vamunangagwa mutungamiri wenyika vakataura kuti vanodawo sarudzo dziri murunyararo dzejetetere dzisina mhirizhonga. Tinokumbirwa kuti izvozvo zvichiitwa nekukasira. Zvakarewo tinotenda kuti vaongorori vesarudzo vakakokwa kubva kune dzimwe nyika dziri kunze kusanganisira vana European Union, Commonwealth, kunove kuAmerica nevamwe vese vemusadak neAfrican Union. Tinokumbirawo vanoongorora sarudzo kuti vasangoperera mumadhorobha asi vapindewo mumaruwa vagare kumaruzevha vachiona kuti chiiko chiri kuitika kuitira kuti kuve nerunyararo tichipinda musarudzo nekubuda madziri.
Masangano avana chipanga mazano anoti sarudzo ine mutsindo iri pakati peZANU PF inotungamirirwa navamunangagwa neMDC Alliance iri kutungamirirwa navaNelson Chamisa kunyange hazvo paine mapato akawanda ari kupinda musarudzo. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, South Africa, ndini Mo Blessing Munjoma.
Tombotarisa zvaitika kumitambo yeWorld Cup kuRussia. Mugroup H, Senegal yakundwa 1-0 neColombia, ukuo Poland yakunda Japan 1-0. Senegal nePoland dzabuda mumakwikwi aya. Na 8 PM mugroup G, England iri kutamba neBelgium, ukuo Panama ichitamba neTunisia. Musakanganwa chirongwa cheWomen's Round Table na 8 PM nhasi, apo tiri kutarisa vanhukadzi vari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Anokuoneka yane mufaro, ndini Jonga Kandemiri, ndokusiyai mina Chris Gande.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Alinga lichona njani zulugandaba ulamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 28 Nhlangula 2018 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Mbona ifi for his life yabo ngoba kangela ice cream poisoning yenzakala kwemadebele land. Ibhompu lenzakala futhi emadebele land. Ha asawazi phela ukuthi what's next for him okumeleyo emadebele land.
Ukwehluleka kukamongameli Emmerson Mnangagwa ukuya emhlanganweni wewange izolo kubikwa kuveza ukuba angaba esesabela impilo yakhe ngemva kwesehlakalo sangomgqibelo eWhite City koBulawayo.
Ibandla leZANU-PF lizimisele ngaphansi komkhwekheli walo omutsha ukuqeda udlakela lwezombusazwe. Okwenzakale ngeviki eliphelileyo bekungagcina kuphetha ngokuchitheka kwegazi. Siphose salahlekelwa zinkokheli zethu zonke ekuduvukeni kwaleli yabhomba.
Ibandla leZANU-PF lithi lizaqhubeka lisenza konke kusemandleni alo ukubona ukuthi ukhetho luzayo aluladlakela.
Sithe sesibona ukuthi uhulumende kamgabe kakunazeleli khona lokhu kafuna ukulungisa izinto esikhuluma ngazo ukwenzela ukuthi izisebenzi labo zibe nempilo ezinhle. Yikho lapho izithithi uyaqinisa ukuthi hayi alingeni lizame imizamo lani like liform i-political party ngaba ngomunye walaba abantu abahamba bayaform i-political party ye-MDC.
Esigabeni sethu lapho esikhangela imbali yabancintisa kukhetho lwalonyaka kusikhundla sokudinga umongameli welizwe lamhlanje siphatha impilo kaNkosazana Thokozani Khuphe okhokhela elinye lamacele awe-MDCT. Zonke lezi ndaba lezinye lizazizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ingcwethi ezicubungula ezombusazwe zithi ukwehluleka kukamongameli Emmerson Mnangagwa ukuba khona emhlanganweni wokukhankasela ukuthola usekelo kukhetho webandla lakhe eleZANU-PF ewange izolo kuveza ukuba engaba esesabela ukuphinda kwesehlakalo sakoBulawayo eWhite City Stadium esenzakala ngempelaviki. UGibson Bebe usethulela lolu daba eseHarare.
Lokho kulandela ukudubuka okunakekelwa ukuba libhomba enkundleni White City koBulawayo ngomgqibelo lapho okunumele abambalwa abakade besemhlanganweni ababili bagcina belahlekela ngumphefumulo esibhedlela. Ingcitshi ezicubungula ngezombusazwe zithi umongameli Mnangagwa engabe esesabela impilo yakhe ngoba kungaziwa ukuthi kuyini okuza kwenzakala ngemva kwalesi sehlakalo. Nkosazana Messi Mwanza isakamuzi saseHarare uthi okwenzakele koBulawayo kuhlasimulisa umzimba ngakho akamsoli umongameli ukwesabela impilo yakhe.
Mnangagwa ezefeli kwadresi rali yayizolo ewange. Mbona ifiye for his life yabo ngoba kangela ice cream poisoning yenzakala kwemadebele land. Ibhompu lenzakala futhi emadebele land. Ha asawazi phela ukuthi what's next for him okumeleyo emadebele land.
Esinye isakamuzi seHarare umnumzana Mthulisi Nyoni uthi kungabe kubangelwa indlela angena ngayo embusweni ukuthi ahlale evalweni.
Singathi indoda eligwala akalaqiniso ngokuphepha kwakhe. Sikhangela oke kwenzakale eWhite City ukuthi lokho ekuzoni emadebeleni. Ngakho ke ukuphepha kwakhe akuthembeka kuhle inxongana zethu. Mhlawumbe bengelaqiniso ukuthi uzaba ngumuntu ongasila njalo i-security yakhe kubisa imibuzo eminingi ngayo emva kokho kwenzakale khona. Yikho nje ekhanseleni ilokuzenini irali.
Isiphathamandla sebandla le-MDC ekhokelwa ngumnumzana Washman Ncube, umnumzana Decent Bhatshila uthi kukhona ukutshaya amanzi.
Kukhona okwenzakalayo esingakutshelwayo njengoZulu okumayelana le security kupresidium yonke. Kungabe kukhona mhlawumbe ukuthi baxabana bona bodwa abesibuthweni bexabana lomongameli uMnangagwa njalo bebesebehamba bemethusela lapha lalapha ya. Kuphinde kwenzeke futhi ukuthi kungabe kukhona ezinye izitha alazo ezingaphandle kwebandla lakhe kumbe ezingaphandle kwabebutho. Kodwa kukhona okushaya amanzi and kuzaba lemiphumela emibi mhlawumbe singakayi kukhetho kumbe sisanda ukubuya ukuvele ekhethweni.
Ingcwethi ecubungula ngezombusazwe umnumzana Sipho Sami Ndlovu uthi uMnangagwa angabe esesabela udaba lombhuqazwe olwegugurawundi emhlubuleni weMandebeleni.
Uyazi nxa uphumile emlonyweni wengwe ukuthi uyale ubuyela khona phela remember ukubana imathebelelenti leyana kasenathemba umngameli njalo ukubana uyazi nxa ukhuthiwe uphume phakathi kwenkeme-nkeme yendaba uyabaleka ngitsho even lasithunzi sakho nje ukuphonguthintwa nje into awuya ungasazwisisi so kakusena kuthembana.
Kodwa isiphathamandla seZANU-PF umnumzana Munashe Mdutsa uyakulandula lokhu esithi uMnangagwa ubevele engahlelanga ukuya emhlanganweni weWange.
Irali leyi ibingaplanwanga ngumongameli. Irali leyi ilungiselelwe ngeleadership ezanu-PF yeWange. Yibo abathi cabanga ukuthi upresident ngemva kokuthi enga-officiata kuprogram le yeWange Colliery uzahle kwanisa ukuthi efike khonapho, but upresident ubevelile lama-programs akhe ubemele ihlangane lama-investors athi vela kwe-Germany le-Belgium eHarare. Yikho uthe soon after the officiating of i-program yeWange Colliery uhle wahamba eHarare. Bekungayenzi ukuthi epostpone i-meeting le yama-investors ngoba namhlanje ngolwesine bekuzamele ufukele ukuphuma phandle kwelizwe siye eTanzania. So yikho kuphela kube khona akazange chiye irali ade ilungiselele. Irali yeMathebeleni North izayenzakalela upane ngelanga elizakhulunywa elizaziswa abantu ukuthi kuzaba nini. Lokho kodwa kumele abantu benanzele ukuthi upresident yena uqakathekisa izinto ze-economics more than ukuqakathekisa izinto ze-politics. That's why ama-priorities akhe engani akhangele ku-politics kakhulu.
Ekhuluma lentatha lezindaba zomsakazi weBritani we-BBC, uMnangagwa wazise ukuba ucabangela icele lebandla lakhe axabana lalo ele-G40 elalikhokhelelwa unkosikazi Grace Mugabe esithi kuzamelela amapolisa ukuthi acubungule lolu daba. Kumele Studio 7 ngiseHarare, ngiuGibson Bebe.
Ibandla leZANU-PF lizaqhubeka lisenza konke kusemandleni alo ukubona ukuthi ukhetho oluzayo aluladlakela. Lokhu kwethulwe isiphathamandla seZANU-PF umnumzana Paul Mangwana ngesikhathi sengxoxompikiswano yokhetho equthelwe eJohannesburg izolo ntambama. UBenedict Nhlapho ubekhonale wasipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ekhuluma imbuthanweni wengxoxompikiswano yezokhetho phakathi kwe-MDCT Alliance leZANU-PF, umnumzana Paul Mangwana uthe ibandla leZANU-PF sekulibandla elahlukileyo kulakudala ngoba seliphansi kobukhokhelo obutsha lomongameli omutsha.
ZANU-PF under its new leader.
Ibandla leZANU-PF lizimisele ngaphansi komkhwekheli walo omutsha ukuqeda udlakela lwezombusazwe. Okwenzakale ngeviki elipheleleyo bekungagcina kuphetha ngokuchitheka kwegazi. Siphosesa lahlekelwa zinkokheli zethu zonke ekuduvukeni kwaleli yabhomba. Kodwa indlela umongameli wethu aphathe ngalo lesi sehlakalo lami bengingeke ngikwenza.
Umnumzana Mangwana uthe loba kwathatha isikhathi eside ukukhipha umnumzana Robert Mugabe esihlalweni. Iqiniso ukuthi ibandla lakhe yilo lodwa eZimbabwe eselanelise ukukhipha umkokheli walo esikhundleni saphila okuyinto esiyehlule emabandleni aphikisayo. Uthi okwamanje umongameli Emmerson Mnangagwa usekubike kwacaca ukuthi uzabusa iminyaka elichumi kuphela nxa ekhethiwe njengokutsho kwesisekelo sombuso. Uthe ibandla lakhe liyaziqhenya njalo ukuthi lanelise ukufaka besifazane abaningi ezikhundleni zobukhokheli. Enkulumeni yakhe isiphathamandla sebandla le-MDCT Alliance umnumzana Douglas Monzora uthi ibandla lakhe lilamacebo amakhulu okuthuthukisa iZimbabwe nxa linganqoba ekhethweni oluzayo.
We want to build a nation state
Sifuna ukwakha ilizwe. Silondoloze isizotha senkokheli zomdabu. Ziqinisekise njalo ukungasekela ihlangothi kwebutho, inhloli lamapholisa ukuze basebenze ngendlela ehloniphekayo. Sifuna njalo ukukhangela ezokuxhumana kweZimbabwe lamanye amazwe.
Uthi bafuna ukwethula intuthuko yezomnotho ezofinyelela umuntu wonke weZimbabwe. Phansi kwahulumende webandla lakhe, uthi abantu bonke bazathola amathuba afanayo benelise njalo ukudla ifa lelizwe labo. Wakamonzora uthi bafuna uZulu kube nguye othatha isinqumo kukho konke okwenziwa nguhulumende, kanti njalo uthi bazaqeda inkohlakalo baphucule inhlalo kaZulu ngendlela engazange ibonakale. Mele Studio 7, Johannesburg, kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Yebo yebo yebo, mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngoMvulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 la ku 15460 kHz ku shortwave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asiqoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhasi le VOA Ndebele ngoMvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 PM kusiya ku 5 PM. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Ugatsha lwezokhetho iZEC lunxuse amabandla aphikisayo ukuthi baze zibonela ngawabo amehlo ukudindwa kwamaphepha okuvotela kusasa enkampanini kahulumende eFidelity Printers eHarare. Lokhu ngokunye okwathiwa ngamabandla aphikisayo kumele kwenziwe ngoba kulokucabangela ukuthi iphepha elasetshenziswa kukhetho olwedluleyo lalilo bumenemene obenza impumela ingemukeleki. Kunengi okwathiwa ngamabandla aphikisayo kumele kwenziwe phambilini kokhetho andubana ancintise. Kambe kusekunengi na okumele kulungisiswe ukuze amabandla aphikisayo angene kukhetho olukhululekileyo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lesiphathamandla sebandla leZANU PF umnumzana David Ndlovu endawonye lesiphathamandla somanyano wePeople's Rainbow Coalition umnumzana Sengezo Chabangu onguye osungula lingxoxo.
Abadala bavethi egavileyo inathile, so nxa usuvele upresident esefakile ukhetho wafaka le date abantu bahamba ku nomination usukhala lawo nxa uhlatshwa lawo khala ukijima ukhipha la meva akuhlabileyo, kodwa usoke uthi lanxa usuhlatshiwe ubusu sithi sengikhipha meva hayi angisakwanisi ukuthi ngiqhubekele phambili.
Hayi, kuyezwakala. Mnumzana Ndlovu, wena uthini ngalokho okuzwayo ngoba uChabangu ukuthi hayi bayangena ukhetho kodwa bayakhonona?
Ngiyateka sure ende ngiteka ngikuthi yabona i cannot pass imithetho sikhonona. Yabona into eyenzakalayo elizweni yonke izilegal, akulanto illegal. Into ongakhonena ngayo ngithi no, into le izilegal but state noma state apparatus ijudiciary bayihlulekile uhenge udaba lami leli ngiyadukule case, but where it is legal sikwazi lathi kusemthethweni sithi hayi angivumelani lakho. Ungavumelani nomthetho uyawamenda awulwisi ukhombene emgwaqweni ngoba sozoutintelaimpendulo.
Mnumzana Chabangu, kulokhunye elike lakhala ngako ikakhulu okufana lokuthi abezindaba abamaphephandaba kahulumende abaliphe amathuba njengeZANU PF, lithini lina ngalokho?
Sisoke sithaya impembe yakho ngani ngoba vele akusoke kutshintshe lutho. iZANU ibivele ikwenza lokho mnyaka yonke namnyaka yonke, bakhangela kuphela ukuthi ama-days sesiyafika ku-election sebeqalisa ke ukuthi balinike i-publicity ukuthi phumanini lani. Kodwa abantu babe sebevele sebenzile i-decision zabo, sebefitiwe nge-poison le ekhona. Ungeke wahlala lo muntu umnyaka ulokhu umnika i-poison, ulokhu umnika i-poison, kuzokuthi ngikona ngizamthintshela sokusele 2 days ukuthi iminyaka kuphele asezoyenza i-decision yakhe. So siyabe sivele sikwazi ukuthi sizaluza ama-vote amaningi ngendaba yokuthi besincitshwa ukuthi lathi siphume emkhankasweni. Abantu bebelokhu becabanga ukuthi OMDC kabakho, oMdura bakho, oPRC yabakho. So ngilethemba lokuthi bavele sebesicelile kudala. Lanxa bezasinika leyo coverage ayisezi ukuguqula izinto, idamage siyenzakele kudala.
Mnumzana Ndlovu, uthini wena ngalokhu? I-rigging yini le?
Yabona into le into ezifuna ube pragmatic and ube practical, right? I-ZANU-P F, yes, ile 2 ways, yathi ngeke sizibalekile. Iku-executive, i-executive iphathi ebusayo, anti ye ku-executive. Why ku-executive? The executive can use, or mama, especially in public media, they do follow the head of state, don't want head of state. Then why is here who private gathering? Bam, then they want head of state. But it's a silver coin. In public media, you can't even force our media to put you in a Zanin media and the Lenama opposition. We have a land using another study after all. But in the corner, I would say, what would make them? Our parties, what would raise it? Kuphumela iveki kathesa nithe yona baphuzile ukuqalisa amaphathi zonke aphiwe amathuba, which is fine, siyakunanzelela. Ku-next election ngase kungumthetho kuthiwe 6 months before kuyamela amaphathi zonke akhe anikwe equal lokuzeni kuthi u-A. Into esikhona esingumthetho.
Mnumzana Chabango, phosela kosizo.
UNdlovu wenze ngani kahlali eZimbabwe, kumbe wenze ngani ufika izolo eZimbabwe? Ukhetho zonke lezade zisiba khona ubezenzakala yena engakwazi engekho ku-ground. Iindaba zama-reforms aziqalisanga lamba, zaqalisa ngo-way back 1980s zikhulunywa ngu-Joshua Nkomo, zazosuka zazobuyela kubo-2000 when MDC was formed. So into akhuluma ngayo into ayaziyo okuthi kulama-record esikhuluma ukuthi nxa sikhuluma ngama-reform sikhuluma ngama-reform njengobani.
Ndlovu, ungasigqibela uhlelo uphendula umnumzana Chabanga.
Uthaba ngimbona ingani ube too emotional, ngizwanga ukuthi ngitheni. Angivele ngihlala eZimbabwe njalo ngiyakwazi ukuthi ibhola khona itheni mina. It's very unfortunate ngoba i-public leader is their own by state and they will not be working against state. I-problem yabakhona ukuthi kwaselakala i-enforcement. Sonke sasikuzilela ngoba every body of course tries for his plate. So i-public media ngithe engayiphendulela, i-private media ngithe angileke ngiyiphendulele ngoba i-private. But i-public media owned by the state, there is no way ababengeke beyekele ukuya khona nxa umongameli welizwe ehamba ngoba i-public media they are owned by the state. That's a fact. Kangikhulumanga ukuthi kwakungela enforcement, angitshonga ukuthi kwakungekho, yangilali kangizwanga kude sini.
Lo ke umnumzana David Ndlovu, isiphathamandla sebandla leZANU-P F, bexoxa endawonye lesiphathamandla somanyano we-People's Rainbow Coalition, umnumzana Sengezo Chabangu. Namhlanje kuhlelo lwabesifazane yasihluzeni bomama, sinika abesifazane abancintisa kukhetho lwalonyaka ithuba lokuthi bachasise abakuthembisa uZulu banganqoba. Thumelani text message unombolo ezithi 0012024650318 ukuze selithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Umkhokheli welinye lamacele awe-MDCT uNkosazana Thokozani Khuphe waziwa njengowesifazane olesibindi omelana lobunzima bokuhlukunyezwa obubangelwa lubandlululo bobulili. Njengowesifazane ongendanga ubizwa ngamagama amaningi, kodwa lonyaka akumvimbanga ukuthi ancintise kukhetho lokudinga umongameli welizwe. Umathabile Masuku sethulela lolu daba.
Laloba abanye besithi uLesibindi, kulabanye abathi uMakhuphe ngumuntu othi engakholwa ulutho angaguquleki lula umkhumbulo wakhe. I-Studio 7 ixhumane loNkosikazi Khuphe lapho axoxe kabanzi ngohambo lwakhe kwezombusazwe kanye lobunzima asehlangane labo kuhambo lwakhe. UMakhuphe uzalelwe esibhedlela sempilo kobulawayo mhlaka 18 Lwezi ngomnyaka ka-1963 njalo ulabantwana ababili. Ngamazwi akhe, uthi uhambo lwakhe kwezombangazwe uqale ukulukhuthalela ngomnyaka ka-1987 esebenza lomuyi uMnumzana Morgan Tsvangirai bephansi kwenhlanganiso yezisebenzi eZCTU.
Ngazalwa mhlaka 18 November umnyaka ka-1963 empilo, esibhedlela sempilo eseBarberville kobulawayo. Into engenza ukuthi ngiphatheke kakhulu ezintweni ezepolitiki ukuthi ngifuna ukuthi wonke umuntu oseZimbabwe abe lempilo enhle. Ngifuna ukuthi wonke umuntu oZimbabwe abe lamathuba alingeneyo, kwenza ukuthi abantu abe lamathuba alingeneyo okuthola imisebenzi, amathuba aneleyo okuthi bayezibhedlela bayelathwa, amathuba aneleyo ukuthi behambe ezikolo bayefunda, amathuba aneleyo ukuthi babe lamanzi ahlanzekileyo.
Uthi ufuqwayo kufisela uZulu weZimbabwe ukuthi abe lempilo enhle.
Ngaqala ukuba active ngo-1987, ngiqala ukwenza izinto ze-trade union. SCT Women's Advisory Council, ngakhethwa ngaba ngu-Secretary General o-Women's Advisory Council. Ngihlala ngitshela abantu ukuthi usenisebenze lo former president wethu uBaba uTsvangirai kweminyaka engu-26. Ngaqala ukusebenza la ngile minyaka engu-31. Yena engu-Secretary General weZimbabwe Congress of Trade Unions, the main wing. Mina ngingu-Secretary owe-Women's Wing. So yikho lapho esisebenze khona, saqala silwisana ngezinto zezisebenzi ukuthi sifuna ukuthi azisebenzi zisebenze kuhle, bebe nemisebenzi emihle, babe leholo elihle, ama-conditions abo abe mahle. Kodwa sithe sesibona ukuthi uhulumende kamgabe kakunazeleli khona lokhu, kafuni ukulungisa izinto esikhuluma ngazo ukwenzela ukuthi izisebenzi labo zibe lempilo ezihle. Yikho lapho izekuthi uyaqinisa ukuthi hayi, alinge ngizame imizamo lanilike liform i-political party. Ngaba ngomunye walaba bantu abahamba bayaform i-political party ye-MDC. Angijoyinanga ukuthi abantu abaningi abakwazi bacumanga ukuthi ingxenye sayijoyina. Thina yithe sayifomayo i-MDC ngokuthi i-ZCTU uyaqinisa ukuthi abantu abangu-8 kabahambe beyeform i-party. Ubaba uGibson Sibanda wayengu-president we-ZCTU, Isaac Matongo wayengu-deputy, ubaba uTsvangirai wayengu-secretary general, uMtsvangirai wayengomunye u-secretary general, uMakwazo owayengweyinye union ye-mines, ubaba uGift Chimani Kire lo Pauline Mpariwa owayengu-chairperson we-Women's Advisory Council, lami mina uThokozani Khuphe engangu-secretary o-Women's Advisory Council. Yithi abantu abangu-8 okwathi sihambe siyeform i-party, sasesinxusa-ke bonke laba abanye libabona khathesi ukuthi babuye bazosijoyina. Saqala ngokwenza lokhu kanti ukuthi ayi-Working People's Convention, sasuka-ke sasesiya ku-Congress ka-2000 saze safika kulesi isibaba esikiso sona khathesi.
UNkosikazi Khuphe uthi ubunzima obuphakathi kwezombusazwe benza omama bacine behlehlela emuva, ethi yikho osekwenze ukuthi omama bebebalutshwane kulaba ababhalisele ukuncintisa ekhethweni lwalonyaka.
Into yabomama isilama-100 years ilizwe, kodwa khathi esingakhangela omama asikatholi ukujabula kakhulu. Mina bezama ukungibhalela ukuthi ngabe ngu-president we-MDC. Ubusukhangela ama-female candidates khathi sabangenile, khangela khona kuzami ukuthi bafilde ama-candidates amangaki. Malutshwane ukhangele kuyi-MDC Alliance, malutshwane ukhangele yonke ama-political party, malutshwane. Ngokuthi omama bathi nxa kuhlukuluza omama abanjengoThokozani Khuphe, mina-ke kuzahamba njani? So yikho yiso ezinye izinto ezenza ukuthi omama becine behlehlele emuva bese sisaba ukuthi bangene ezintweni zomba ngazo. Kodwa mina ngithi hayi, sizakulwa size siyefike ekugcineni, asisoze sithedele emuva. Yikho ubona ukuthi mina bangabisa kade bengafuni ukuthi ngibe ngupresident ngokuthi kuthiwa because ungumama, because ukele emathebeleni. Ngikwalile khona lokhu ngathi akuqalwa. Mina ngingumama ngizakhokhela, ngingumama nginjalo, mina ngizakhokhela nginjalo, ngingumuntu ovele emathebeleni.
UMnumzana Samukele Hadebe osebenze ehofisini kaMakhuphe ngesikhathi sohulumende womanyano umchaze njengomkhokheli olobuqotho.
Lo ngumuntu engingathi ungumkhokheli oqotho, ngumkhokheli olenjongo, olokuzimisela njalo okhutheleyo. Ngikukhuluma ngincike ngaphi lokhu? Ngikhuluma ngemsebenzi kakhulu ayifeza ngeminyaka uhulumende engu-deputy prime minister.
Ngamafichane ke ngingathi mina kunenge engingakutsho njengomuntu osebenze kakhulu eduzalo Dr. Khubhe ngiveza ubuntu bakhe ukukhuthala kwakhe ukuthanda kwakhe ilizwe leZimbabwe lobuqotho njengomama olesihlelo olozwelo ofisa ukuthuthukisa isizwe sakhe labantu bakhe esiyaphambili.
Ngomunye wabomama ababalelwa kulabo abasebenze bekhokhela ngobuqotho hathi kwele Zimbabwe kuphela kodwa phakathi kwezwekazi laseAfrika. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Kwezemidlalo akusela qembu eliphuma kuzwekazi le-Africa elifinyelele ukuyadlala kusigaba esilandelayo esomncintisano wenguqu owenziwa ngemva kokuba iqembu le-Senegal liphuthe imidlalo yezibaya lisendaweni yesithathu engalaneni yesibaya sika-Group H. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leSenegal liphume kumncintiswano wezizwe zomhlaba ngendlela engajwayelekanga ngemva kokuba liphushe imidlalo yalo kusibaya sikaGroup H lile miklomelo emine okulinani elilingana leli leqembu leJapan. Lawa maqembu ahlohle aphinda ahlohlwa ngokulinganayo, kodwa umehluko odale ukuba eleJapan lidlulele phambili ukuba eleSenegal libe labadlali abayisithupha abatshengiswe ikhasi lombala olithanga, ukuthi eleJapan libe labadlali abane kuphela abatshengiswe ikhasi elifanayo ngabonompembe kumidlalo emithathu yezibaya. Iqembu leSenegal belizadlulela kusigaba esilandelayo esomncintiswano aluba libe ngutshikilobhanqa leColombia, kodwa lusukela selinqotshwa nge-1 kanya, kwathi eleJapan lalo latshaywa nge-1 kanya ngelePoland. Limpumela itshiye leColombia kuyilo elihlezi phezu kwengalane lile miklomelo yesithupha, kuthi eleJapan leleSenegal elingene ngemiklomelo omabili yele miklomelo emine iqembu ngalinye, kwathi eleJapan laselidlulela phambili ngemva kokukhangelwa ukuba yiliphi eselijeziswe kaningi ngabonompembe. Limpumela itsho ukuba izwekazi laseAfrika lisela qembu elisele kulomncintiswano oqhutshelwa elizweni laseRussia, njalo olandela limidlalo kumabonakude usibonakaliso Ndlovu ukuthi ukusekela amaqembu aphuma kwizwekazi laseAfrika kuyadanisa kakhulu, kungcono nje ukubukela umuntu engela qembu akhangelele ukuba linganqoba.
I-World Cup leyi kumele ubukele kodwa ungasupporti kakhulu ngoba usizwisa ubuhlungu. Kunje so iSenegal isiphumile not because badlale kubi but ngenxa yokuthi kuthiwe bala ama-yellow cards amaningi kuleyinye team. Kanti indaba kungatshongo ukuthi laba abadrawileyo abatied bengadlali enye imatch, sibone ukuthi kuyozalwa nkomoni not ukuthi team iphume ngenxa yokuthi kuthiwa ila ama-yellow cards amaningi kudlule yinye.
Amanye amaqembu afinyelele ukuyadlala kusigaba esilandelayo somncintiswano wezwe zomhlaba ngabalisayele Uruguay leRussia aphumelele kusibaya sikaGroup A, eleSpain leLeportugal aphumelele kusibaya sikaGroup B, kusibaya sikaGroup C kunqobe leFrance leDenmark, kuGroup D kuphumelele iCroatia leArgentina, iqembu leBrazil leSwitzerland aphumelele kusibaya sikaGroup E, ukuthi kusibaya sikaGroup F kuphumelele iqembu leSweden leMexico, ikanti kuGroup G kuphumelele iqembu leEngland kanye leLaseBelgium. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Take it, my dear, take it, my dear, take it, my dear, take it.
imali yexolo isigqibela ke uhlelo lolu lwalamhlanje singakehlukani ke sikhangele ezinye izenhloko zalamhlanje. Ukwehluleka kwamongameli Emmerson Mnangagwa ukuya emhlanganweni wewange izolo kubikwa kuveza ukuba engabe sesabela impilo yakhe ngemva kwesehlakalo sangomgqibelo esewhite city. Ibandla lezano PF lithi lizaqhubeka lisenza konke okusemandleni alo ukubona ukuthi ukhetho oluzayo aluladlakela. Siludgiba ke lapha uhlelo. Igama nguChris Gande, lalelani ke iStudio 7 Live Talk.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.